Vachigaro vekomiti yeNational Assembly inoona nezvemigodhi nezvicherwa vaTemba Muliswa vakaudza vamoyo kuti komiti yavo ine umbo hwekuti vamoyo vakarambidza vamasiya kumira pamberi pekomiti yavo. Vati vane gwaro rakanyorwa navamoyo uyewo pane umwe umbo huchanzikwa nemuvhuro svondo rinouya hunoratidza kuti vamoyo vakashorawo nhengo dzeparamende kuti hadzina simba pamusoro pebasa ravo ravakapiwa nehurumende kuhwange. VaMuliswa vakayambira vamoyo kuti paramende ine simba rekukoka ani nani zvake kuparamende. Vamoyo vakasetsawo nhengo dzekomiti iyi apo vakati vakatanga basa vasina kana gwaro rekuratidza kuti vainge vapiwa basa. Vakati vari kushandisa gwaro reGovernment Gazette kuita basa ravo uyewo vakaramba kutaura kuti vachabhadharwa mari pabasa ravari kuita. Zvichakadai, gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vakati danho ravakatora rekumutsiridza kambani yeHwange vakaritora zviri pamutemo uye mushure mekunge vagutsikana nezvikonzero zvainge zvataurwa negurukota rezvemutemo vaWinston Chitando. Vakatiwo vese vane chekuita nekambani iyi vachakokwa kunopa umbo pamberi pemutongi wedare reHigh Court uyo anotarisirwa kupa mutongo wekuti danho ravakatora riri pamutemo here kana kuti kwete. Izvi zvinotarisirwa kuitwa mukati memazuva makumi matatu kubva padomwa vamoyo nechikwata chavo. Asi vaMuliswa vakati zviri kuitika kuHwange zvinoratidza pachena kuti zvido zveveruzhinji nenyika hazvisi kukosheswa. Vakati gurukota rezvemigodhi vaChitando pachavo vaive sachigaro weHwange Colliery vasati vave gurukota uye matambudziko ari kuHwange aiveko panguva yavo, asi hapana kumbotorwa danho rekuti kambani imutsiridzwe. Zvichitevera, danho rakatorwa nehurumende, kambani yeHwange Colliery yakamiswa pamusika wemakambani weZimbabwe Stock Exchange uye inotarisirwawo kumiswa kuita basa pamisika yeJohannesburg Stock Exchange neLondon Stock Exchange. Zvichakadai, mune imwewo nyaya, mumwe mukuru wekumahofisi emutungamiri wenyika vaDouglas Tapfuma nezuro vakaramba kuti vakashanda nemumwe muzvina bhizimisi vaShepherd Tundia mukuvhundusira nhengo dzebhodhi reHwange. Nhengo dzebhodhi reHwange dzakaudza komiti yavaMuliswa kuti vaTundia vainge vavachichidzira vakatinda navo kuState House uko vakanosangana navaTapfuma. Asi nezuro vaTundia vakaramba kuti vakakoka nhengo dzebhodhi reHwange kuState House vachiti sachigaro webhodhi reHwange amai Juliana Muswe ndivo vainge vakumbira kubatsirwa kunoona mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa.
Chokwadi changu ndechekuti andina kana zuva 1 randakafonera mai Muswe ndichivataurira nyaya yekuti president vanoda kuvaona. Ndiri ipapo ndinoti ichokwadi chizere pamberi paMwari, handina kutaura zvinhu zvakaita saizvozvo kuti vari kudiwa kuonekwa naPresident. Kana zvichireva izvozvo kuti ndiri kuramba zvinhu zvandakataura, I'm prepared, ndakagadzirira kuti kana paine mutongo unopiwa pandiri ndakaumirira.
Amai Muswe vakataura kuti vaTundia ndivo vainge vavafonera vachiti vaida kuonekwa nemutungamiri wenyika.
Zvekuti ndakakumbira kuona President, hey, ndotya. Even nanhasi vandingagoni kukumbira kunoona President. Even mukandiendesa kuona President izvezvi handizivi ndosvika nichigara sei nichitaura navo sei. I can't even request to see the President in my capacity. I can't. Even as Wange, I can't. Because pane machi, my stages ekusvitsa nyaya kuna President. Inini ndega in my own capacity, I'm not able. I cannot do that. I'm sorry.
Nengo dzekomiti iyi dzakayambira vaTundia kuti havasi kuzobvumidzwa kushandisa zita remutungamiri wenyika mumabasa avo. Vakatiwo zviri pachena kuti vaTundia havasi kutaura chokwadi. Mumiriri weBikita West vaElias Musakwa ndemumwe akataurira vaTundia kuti vanofanira kutaura chokwadi kwete kunyepera paramende.
Saka zvinhu izvi zvataurwa ne vanhu vaviri. Imi mega ndimi muri kuramba kuti makati moda kunoona President. Mataura zvenyaya yekuti mai ava vakauya kuofisi kwenyu kwekwe, ivo varamba izvozvo kuti havanamboya kuofisi kwenyu kwekwe. Chokwadi ndechipi? Kuti vaTapfuma vari kunyepa here? Namai ava vari kunyepa, vane giraji rei nemi rekuti vanga kunyeperai?
VaMuliswa vakatiwo komiti yavo iri kuda kuchenura zita remutungamiri wenyika.
Kozi nyaya iripo Mr. Tundia ndeyekuti we can nyaya yekuda kushandisa stara President ndiyo iri kunetsa, ende nekuti vanhu vese vari kuti tinotyiswa nenyaya iyoyo, tinotyiswa nenyaya iyoyo. Minister aityawo, maboard members votyawo, ende toda kuchenesa stara remukuru wenyika, ende hatingatenderi kuti ringoabhuzwa pese
pese.
Komiti iyi yakaita chisungo chekuti vatundi avauye zvekare kudare nemusi wemuvhuro unotevera vakagadzira kupindura mubvunzo yese nechekuita nemashandiriro avaita nekambani yeHwange. Vamuliswa vakati komiti yavo iri kuongorora nyaya yeHwange nekuti inoda kuona kuti zviro zvevashandi zvachengetedzwa uye kuti kambani yatanga kushanda zvakare kuti ibatsire nyika. Hurumende ine zvikamu makumi matatu nezvinomwe mukambani yeHwange, kwozotiwo vamwe zviuru zvina ndivo vane zvimwe zvikamu zvasara mukambani iyi. Kambani iyi ine zvikwereti zvinodarika mamiriyoni mazana mana uye danho rakatorwa nehurumende rinoreva kuti haigoni kusungiswa nekuda kwezvikwereti izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.